Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 4 Gumiguru 2023. Makateerera kustudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano recombined Harare Residents Association rinoti guta reHarare rakavakwa kumusoro kwenzvimbo dzinobata mvura, izvo zvichagozhesa kugadziriswa kwedambudziko remvura. Sangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum rinorumbidza Amnesty International mukuendesa kwaro kuAfrican Union dambudziko rekuchorwa kwekodzero dzevanhu muZimbabwe. Mutauriri weParamende yeAmerica vaKevin McCarthy vanobviswa pachigaro ichi nenhengo dzebato ravo reRepublican Party. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nyanzvi mune zveutano vachitungamira sangano reCommunity Working Group on Health vaItai Rusike vari kukurudzira kanzuro yeguta reHarare kuti rikasike kugadzirisa dambudziko rekushayikwa kwemvura pamwe nokusatakurwa kwemarara kuitira kudzivirira kupararira kwechirwere chekorera icho chinonzi chave muguta iri. Kanzuro yeHarare nezuro yakabudisa mashoko ichiti kune vanhu vashanu vakabatwa nechirwere ichi mumisha yeHopley Zone 5, Stone Ridge, Southlands, Granary neAdbeni Mbare. Studio 7 yakundikana kubata meya weHarare vaIan Makone kuti tunzwe maonero avo. Mukuziya nyaya iyi tabata mukuru wesangano recombined Harare Residents Association vaRuben Akili, tikatanga nekuvabvunza kuti chiiko chinokonzera dambudziko remvura muguta reHarare gore rega rega.
Dambudziko ratakaona sesangano recombined Harare Residents Association nderekuti pakatovakwa guta reHarare tingati ndo pamwe tingati pakaratidza udera. Nechikonzero chekuti guta reHarare rakavakwa kumusoro kwemadhamu anopa tingati Harare mvura. Saka kusviba kwemvura kunove kunoitika kumusoro kuno tingati muHarare, mvura iyoyo inozowanika zvakare ichienda kuzasi uko yakasviba. Izvozvozvo dambudziko iroro dambudziko ratichatogara naro kwamakore akawanda. Mvura iyoyo inozobva futi kuzasi ikokokuoko ichikwidza kumusoro kuuya kuHarare. Tikati mvura iyoyo inenge kunana Lake Chiveroko, Lake Chiveroko kwakuzasi tikando pachirungu yanoti downstream. Saka naizvozvo idambudziko hombe rekuti idambudziko iroro ndekuti guta rakatovakwa pamusoro panoti patumwa nonzi headwaters, dambudziko rakavakwa kumusoro kwenzvimbo dzinotipa mvura.
Nyaya iyi yoitwa sei vaAkili?
Iye zvino yave nguva yekuona kuti pavakwa mamwe madhamu matsva anotipa mvura. Ndofunga nyaya yekunzi kunzvi kunzvi taitotarisira kuti zinwa yange ichinzwa kuzi zinwa yaakuita kuti kunzvi itipe mvura, yaakuita kuti muda itipe mvura, yaakuita kuti kwamusame kubuda mvura. Ndo zvimwe zvatinge tichitotarisira tingati ndo dzatingati kuti news dzatinenge tanzwa tochiti ndo basa rezinwa iroro rekuona kuti madhamu avakwa. Izvo zvokuti nzwa kuti zinwa yazoita kuti yazopinda kukanzuru yazodai yazodai, izvozvo izvo tingati zvimwe zvacho zvinotozokonzera nyonga nyonga kazhinji kazhinji. Asi dzimwe nguva kana tingati zvandatombotaura pekutanga kuti tinge tinetarisiro kuti ushandira pamwe hwakanaka, uyezve asi vanhu munhu wese ngaaite basa rake sekutumwa kwaakaitwa. Ibasa reruzinwa rekuona kuti madhamu avakwa, ibasa reruzinwa rekuona kuti catchment areas ava anochengetedzwa kupfuridza neapa manyamasadzi subcatchment kanzo, ibasa reema rekuona kuti mdziza hadzi kusvibiswa. Saka isusu ndobatarisiro redu kuti munhu ngaabate paanofanira kunge achive nobata, kana kuti mabando ehurumende ngaabate paanofanira kunge achive anobata kuti zvinhu zvezvinoita sei, zvinhu zvinogadziriswa. nekuti chikonzero chekuti tikaona kuti mukaona kuti dambudziko ratakatarisana naro apa pazinongo payakambotora nyaya dzemvura muHarare takaita problem yechirungu painoti centralization. Centralization inoita kunge zvakare yaakurwisa tingati principle yedevolution, nekuti ezvinoizvi tingati bumburo redu remutemo chapter 14 inotaura pamutoro maringe nedevolution, zvichida kuparadzirwa kwamasimba kuma local authorities. Saka inenge iri tatsiro yedu yekuona kuti hatidi kuzoona hurumende yekumusoro zvakare inge inoita zvekunge yaakuuya kuzoita mabasa emakanzuro. Hazvizonakidza nechikonzero kuti zvinotanga kurwisa kana kuti pachirungu chatoti militating against devolution iyo yakanyorwa muconstitution.
Saka tarisiro yenyu ndeipi? Chii chamunotarisira panyaya iyi vaAkili?
Itarisiro yedu kuti isusu tingati hungava hungati hushandirwa pamwe yatingati pachirungu inganzi coordination, ndoini yatinge ichitarisira kuti ive inoitika, kwete kuti vave vanowaudzira zvekuita. Tingati ndo zvimwe zvinhu zvinopedzisira zvaakuita kunge zvinounza dambudziko. Asi sekutaura kwataita Zinwa basa rayo nderekuvaka madhemu, Zinwa apa Manyama nderekuona kuti catchment area iyo yachengetedzeka. Ngavachiita basa iroro kuti catchment yelake Chivere ive inochengetedzeka. Izvozvo vakaita basa ravo nemazvo. Tingati ndo zvimwe zvinokwanisa kuti zvino zvinoita kuti matambudziko emvura ava anoderedzeka. But asi sekutaura kwataita kuti dzimwe dambudziko ratasangana naro nderengoto Lake Chivero yakavakwa kumusoro yakavakwa kuzasi kweguta reHarare. Saka zvaizvozvo tsvina dzese dzirikungodzika dzichienda kuzasi ikokoko, zvichizokonzera tingati pamwe rinoti parichirungu water pollution, mvura iyoyo zvakare yochive inodhura kuchenesa zvakare ichingoiri mvura yakasviba, zvichikonzera kuti mvura ive inoita shoma. Uyezve nyaya yekunge yatatombotaurai kuti kanzuru basa rayo ndekuti mapaipi kana kuti mbombi dzinofamba nemvura dzive dzinochengedzwa, nekuti mvura iri kudhouka nzvimbo dzakasiyana siyana isingaite sei isingave inoripewa. Izvozvo vakarijusa tingatiya uchirungona kuti mafizical losses kana kuti mvura inenge ichirasika iyoyi, zvinotibatsira zvakare kuti mvura ive inoita sei ive inoimprova kana kuti zvive dambudziko rinoderedzeka.
Avo vange vari mukuru wesangano recombined Harare Residents Association vaRuben Akili vari parunhare kuHarare neStudio 7. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi rose reAmnesty International rasvitsa chikumbiro charo kusangano reAfrican Union richikurudzira kuti African Union imanikidze hurumende yeZimbabwe kuti iremekedze nekuchengetedza kodzero dzevanhu. Mukuru weAmnesty International muHarare muZimbabwe, Muzvare Lucia Masuka, vanoti hurumende yavaEmerson Mnangagwa yakatadza kuzadzikisa chivimbiso chayakaita chekuchengetedza nekusimudzira kodzero dzevanhu.
Rataparura veAmnesty International rinobudisa pachena kuti hurumende yeZimbabwe ichitungamirirwa navaEmerson Mnangagwa yakatadza kuzadzikisa vimbiso yayakaita mugore ra2018 yokuti ichateerera zvichemo nenhunha dzavanhu ndokuramba ichienderera mberi nokumbunyikidza nokutyora kodzero dzevanhu senge zvaiita hurumende yaitungamirirwa navaRobert Mugabe. Mugwaro iri tatarisa kutyorwa kwekodzero munguva ya2018 kusvika pakutanga kwegore ra2023 tichibudisa pachena kushandiswa kwakaita mutemo tsimbiridza nokumbunyikidza nokutyora kodzero dzavanhu kunyanyanyanya avo vaitsoropodza hurumende. Zvakasakisa izvo kuti vamwe vaidawo kuti vange vachitaura kana kutsoropodza kana kutaridzira vahe vachifya kuti vanosungwa uye kana kuvharirwa mutorongo. Tinobudisa pachena kuti vaMnangagwa pamwe chete nehurumende yavo vakarasa mukana wokuti vagadzirise huipi hwanga hwaitika mumasure, but ndokuenderera mberi vachitsikiridza nokutsimbiridza kodzero dzavanhu. Tabudisa zvepachena kuti pakataridza kuti papasina chido chokusumudzira nokuchengetedza kodzero dzavanhu. Izvo zvakaita kuti kurambe kuchiitika kurwiswa kwavanhu, kurohwa kwavanhu nokutapwa kwavanhu panguva iyoyo. Taataridza pachena kupfurikidza mugwaro iri kuti mutemo wakasashandiswa zvakanaka uchishandiswa iwo kutyora kodzero dzavanhu, kusunga avo vakaita sevatapi venhau vaida kuti vataure zvisina kunaka zvanga zvichiitika mukati menyika kana kuti vaitaura panyaya yeuori.
Avo vanga vari mukuru weAmnesty International muZimbabwe vaMuzvare Lucia Masuka vachitaura vari muHarare. Nano yakatorwa neAmnesty International yekusvitsa nyaya yekodzero dzevanhu vemuZimbabwe kusangano reAfrican Union inorumidzwa zvikuru nesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum. Vakafanobata chigaro chomukuru wesangano iri vaWilbert Mandinde vanoti Amnesty International yaita zvakanaka nekuti nyika dzemuAfrica dzinofanira kugadzirisa zvinonetsa mukati madzo.
Vahwande, Zimbabwe yagara iri matinoti pachirungu muglobal village. Tinogara nevamwe vatinotyidzana navo, tinogara nevamwe vakatikomberedza. Isu tagara tiri muAfrica munyika 55 tiri member zvakare zeZimbabwe African Union. Nokudaro kana tiri member yeAfrican Union nekuti takasaina African Charter, tine zvinotarisirwa kuti nyika yedu iite mukudyidzana kwedu nemukugarisana kwedu nevamwe. No, zvaitwa neAmnesty International zvinhu zvakanaka chose, kuti the moment timbochema nevamwe vedu vemuAfrica. Kwagara nguva ndefu kupomerwa mhosva dzekunzi vanhu vanotanga kunotarisa ama Western countries nevari kune dzimwe nyika vachisiya vanhu vemudhuze. Saka Africa, Amnesty International yagona kuenda kuAfrican Union.
Sei muchiti Amnesty International yagona vaMandinde?
Nekuti kazhinji kwacho kunogara kuchitaurwa nyaya dzekunzi African solutions for African problems. Saka heyo Zimbabwe, ichokwadi here chatofanira kubvunzana kuti tine maAfrican problems. Zimbabwe kana tikabvumirana kuti maproblems tinawo, tikabvumirana kuti vanhu vakarohwa, vanhu vakasungwa, vanhu vanoshungurudzwa, maabductions akawanikwa before and after elections, and nhasi tichiri kuramba tichinzwa nezvinhu zvakadaro, zvinhu zviri kuitika, zvinhu zviya zviya zvinenge zvakakosha kuti zvive zvinhu zvinozizewa neAfrican Union sebaboka roona kuti Zimbabwe ingabatsirwe sei kuti tigone kugarisana zvakanaka, nekuti zviri kuita sekunge muno muZimbabwe macho tatozvitadza pake zvedu. Saka hongu zvinhu zvakakosha kuti African Union boka resadak pamwe chete nemamwe mapoka anosanganisa reAfrican Commission for Human and People's Rights aonekwe achibata munyaya dzekodzero dzevanhu.
VaMandinde, iyo African Commission yakakosha zvakadini munyaya iyi?
African Commission yakakocha zvikuru nekuti kuAfrican Union ndiyo yakapiwa chiga chekuti ione nezvekodzero dzevanhu. Saka zvinhu zvakakosha kuti African Union itarise kuti zviri kumbofamba sei muZimbabwe, and sekusanangura kwandaka kwandichaita ine chimwe chiga chakakocha nekuti ine musangano uri kutouya manje manje African Commission iyoyo. Asi SADC zvakare, nekuti kandivoka vakatikomberedza, ndivo vatinodyidzana navo, ndivo vanhu vedu, ndivo vanoziva nhamo dzedu, ndivo vane mudhuze muri kunyanya kutizirwa neavo vanenge vatiza vaona kuti zvemuno hazvichaita mushure mekungaidza varohwa zvekuti vanotya kuti vanourayiwa kana kuenda kunotsvaka mafuro manyoro kune dzimwe nyika. Saka ivo veSADC, nekuti our problem will end up being their problem as well, zvive zvakakosha kuti vauye vatibatsiro muno muZimbabwe.
Avo vange vari vakafanira kubata chigaro chemukuru wesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum vaWilbert Mandinde vari parunhare kuHarare neStudio 7. Hurumende mapurisa anoti kusvika nezuro manheru chirongwa chavo cheTame the Traffic Jungle Operation, icho chiri kuitwa mukuedza kuti vatyairi vatevedzere mitemo yemumigwagwa, vasunga vanhu vanosvika zviuru makumi matatu nezvina kana kuti 64,000. Mapurisa anoti vazhinji vakasungwa ndevemota dzinotakura vanhu zvisiri pamutemo kana kuti mashikashika. Vamwe vari kusungwa nechirongwa ichi vamwe vari kusungwa nechirongwa ichi mahwindi nevane mota dzisina mitero. Evans Zininga weStudio 7 abata mukuru weZimbabwe Passengers Association vatafadzwa Goliath kuti tunze maonero avo.
Chirongwa che chiri kuitwa nemapurisa eZimbabwe Republic Police achina kuipa dambudziko riri kuzongouya nderekuti zvifambiso zvishoma muguta reHarare. Izvi zviri kukonzerwa nezvakawanda.
Sezvipi vaGoliath mungapere muenzaniso ipapapo?
Chekutanga kushayikwa kweNational Transport Policy yakati chikwiti inobata nezvekufamba kwakanaka kwevanhu muguta reHarare nemamwe maguta. Dambudziko rezvifambiso harina kutanga nhasi, ragara riripo. Vamwe vazhinji vanotokwirawo marori, vamwe vanotokwira zvipipipi, magofasi kana mapirate taxi anozikanwa nezita rekuti mushikashika kuti vanga vachienda kubasa nekudzoka kubva kumabasa vachienda kumba.
Asi kamushikashika iwoyo vamwe vari kuti une njodzi uri kutosungisawo futi panguva idzo dzinoidzi.
Idambudziko gurusa. Mota dziri kutakura veruzhinji dzakawanda mungore yataita imota dzevanhu vakazvimirira, ndingangoti mota dzemapuraivheti. Mota dzemapuraivheti dziri kutakura vanhu vakawanda. Mota semuenzaniso marori, mamota dzemhando yemawishi, mahonda fiti nedzimwewo dzemapuraivheti vari kutakurawo vachiita kubatsira vanhu kuti vange vachienda kudzimba.
Ivo vedzimota ava vamuri kutaura vanenge vachisungirwawo kuita zvipi kuti vamire mumaringe nemutemo?
Inyaya yekuti mota dzinofanira kunge dziri compliant. Nyange pakaitika tsaona, vanhu vangakwanisa kubatsirwa neinsurance. Kechipiri, nyaya yekuteerera mitemo yemumugwagwa. Vazhinji vari kutakura veruzhinji vari kutyora mitemo yemugwagwa. Izvi zvinozopinza vanhu panjodzi. Vamwe vanenge vachivhara mugwagwa kuti dzimwe mota dzisapfuure. Vamwe vachimira pavanoda vachiita madirejejinya. Izvi zviri kukonzeresa tsaona zvakare.
Kurudziro yenyu imi sevanhu vanofambawo nemabhazi nemichovha iyi yochiti kudini?
Guta rinoda kunge rine mutemo, vanhu vachitedzera mutemo. Mumwe nemumwe anozvifambira anga achifambawo zvakanaka, dzingave mota, vangava vanhu. Zvinoita kuti vanhu vachengetedzeke panyaya dzekufamba.
Avo vange vari mukuru wesangano reZimbabwe Passengers Association vatafadzwa Goliath vari parunhare naEvans Zininga weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. MuNewsday, bazi rehurumende reEnergy and Power Development razivisa hurumende kuti rinoda mari inoita mabhiriyoni 12 emadhora ekuAmerica, $12 billion, kuti rigadzirise zvose zvinodiwa kuti zvienderane nezviri mune dzimwe nyika. MuNew Zimbabwe, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nezuro vakaudza paramende kuti vanoda kuti bhiri reprivate voluntary organization iro rinozivikanwa nerekuti Patriot Bill ripasiswe kuva mutemo mukati mechikamu chekutanga cheparamende. MuNewsday, mwana wechikoro ane makore 15 wepamuzilikazi high school ari kupomerwa mhosva yekuedza kuuraya munhu mushure mekunge atema nechitinha umwe mudzidzi mumusoro ndokuzomubaya nechigero. MuNewsday makare, vanhu vana vemumusha uri padyo nenyamakate munzira inobva kuHarare ichienda kuChirundu vakamiswa mberi kwedare redzimhosva vachipomerwa mhosva yekuba michero pakange pakudubuka imwe motikari. Muchaneta shoko, Malvin Kachingamire, Rita Marigachando naElden Dlovu vachadzoka kudare redzimhosva musi wa12 mwedzi uno waGumiguru. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Masera masera sevamistinji, inini ndine mubvunzo zvangu. Mubvunzo wangu uri pakuti naimi maminista munoda mapurasa muri kutorera vanhu, vanhu vogara kupi? Inga mari muri kudya wani? Dzimba muHarare mune 10, 11, 12. Kumachidi kusiyawo mapurasa evanhu avagarawo zvavo, ha?
asi mukaona kangu makoreisa ziya kuti kakuda kuparuka.
Aiwa aiwa tutune urombo tinonzwa urombo chaizvo nehamadzadzi mwana Filipi Changwa weZanu. Ivo vanhu vacho zvivari veZanu vakavhutira zveZanu. Tine urombo neurombo chaizvo. Zvichaita zvakanaka kana nyika yasununguka. Nyika haina kusununguka, tinongochema nemiti kuti dai mawana pombu kugara pari nani mugari nemhuri dzenyu zvakanaka. Zvichanaka, ndimurambe paJobheka.
Dhimika maita yute kaizanupefu mechiuraya vanhu ka muchiti makatora mapurazi. Mazvona kuti zvamaita manje pamavhoti zvazvisingaiti. Makupisirwa dzimba manje mapurazi mamazvonzirarire murafribiji yangu. Ndezvokuti musvunure muzebhekisa vhoti. Ndakakudzatisai pana vachamiza makaramba zvizvi munogara kupi. Munotitakuti hatinotakukuseka, hatisi kuseka, but ziva pekuisa vhoti, ziva pekuvhotera. Takakudzatisai pana vachamisa makabudaisa kwazanupefu makawina. Pisirwa dzimba, kishopikai.
Izvi ndezvezve zvatairambira zanupiefu izvi. Izvozvi izvi ndezvi zvataiziva ndezvichaitika izvizvi. Tarisai muone zvine zvinhu masapota sezanupiefu. Iyi yakuenda lithium ine usiku. Ya, iri kurodhwa neusiku haikona zvekutamba. Achiroda chitakura chienda naye kunze kwenyika. Andobona. Ndozvatairambira munangagwa. Izvi ndo 5 years dzaitaiwa. Ndakapedza 5 years pandobva Namira. Ndozvi zvaita izvi. Handiona lithium ese. Masaga ese ari kurova pasi ari kuenda. Saka iwo chimbozvifunga kuti achaita mari yakaita sei vanhu vezanupiefu. Aiwa, nezanupiefu aiwa, hatinyatsonzwana nei. Saka iwo funga kuti apa 5 years dzichipera, lithium yenge chiripo here? Iri kutorwa neusiku. Ya mudhara. Atotorwa neusiku pakati peusiku ichitakurwa. Havasi kutorara. Vachitakura. Kamuchifunga kuti nezanupiefu taingoivenga chete. Izvo zviri kuitika izvo. Lithium iri kutakurwa neusiku iyi. Pane pakambotaurwa here kunzi no izvo tatengesa gold here nemari yakati, tatengesa lithium here nemari yakati. Zvinongotorwa muchirimari memo muchizizi. Hapana nazvinomboburitsa kana budget yenyika chocho, hapana zvinomboburitsa kunzi no tatengesawo zvakati, zvakatipawo mari yakati. Saka ipapo ndipo unoonamo munhu achingosapota zanupiefu achingoti idhipei, unoshaya kuti idhiwa chanokuitira chachacho. Ayo lithium iri kutorwa iyi ichienda kuChina. Ichienda kunyika dzizikuro ichitengeswa ikoko. Ichienda na Dubai.
Hapana asingazvizivi here kuti teibva maelections dhora obviously rinotomboshaya simba reZimbabwe. Kuti vana veZimbabwe muganduke kamutaiwa, government yashata. Vakaudza wanira mavo South Africa kuti kaita kuti kati jairira ipapo randa tinoriwisa within 30 minutes anonga amarara. Izvingechero vakada kurigaranda anoita mapepa pasina 2 days. Asi zvisinei hazvo, chandaikurudzira hangu ndechekuti vana chamisa nemaopposition party vamwe mubatana negovernment iripo muonera pamwe. Kana muine shungu nevana veZimbabwe, economy yofamba sei, foreign currency mopinda sei, mopinza sei, ndo zvatari totarisira kuti pamwe ndo zvamungachaita pari zvino. Kwete zvenyu zvekuti hatiendi kuparamendi todo kuvhara mabhodha yee zvakadai zvikazodai yee haakoni kutonge nyika.
Vanoti vekuchinhoi wapisirwa dzimba, wapanyirwa dzimba, vachiti takavhotera Zanu. Zvinoi kana chitauro kuti Zanu haitiba, Zanu chiororo, Zanu iri kutyora kodzero dzevanhu, vanhu vanofunga kuti tiri kunyepa, nawo waakuchema. Wainyengedzwa nemachikeni ini angakaora, izvozvo zvaakuchema. Vhoti yavo yavakavhotera paZanu ka ndiyo yavaida paZanu. Zvakaita zvakapfuura. Saka izvezvizvi wakuchema chi? Faraika, chifaraitoni. Kana tichitaura kuti Zanu haina kunaka, Zanu haina basa nemunhu, ine basa nemunhu kana ichinge yauda kuvhoterwa. Wakupiwa, wakupa vanhu machikeni.
Vana veZimbabwe, hapana kusiri kufa. Aiwa, angatipinde mumarodhi tiratidzire nyika yese. Izvi tikaramba takadai izvizvi, tinoamba tichingobirwa. Zanu ichingozava kuti tikavabira, tikavachidzira, tikafura vanhu vaviri vatatu, havazoratidziri futi. Isu chatinofanira kuita ndechekuti tinongondozivisa mapurisa toda kuita kuratidzira, tichitsutsumwa nenyaya yemaelections akabirwa. Nekuti Munangagwa anoisa hama dzake mukabhineti neshamwari dzake. Izvo tinofanira kuzviratidzirira izvozvo, nekuti tikaramba takapeta maoko zveshuwa, Zanu haimbozofi akasiya masimba. Veriuyo hapana kusiri kufa. Kuregera tichitwa tinotya kufa kudai muzvipatara musina mushonga, ndokutofa kwacho, ndokutofa kwa hapana kusiri kufa. Saka ngatiratidzire zveshuwa vedu wei, tikunde miedzi yezano iyi. Zano yatinetsa, ndini Joma paJobe.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Bato reRepublican Party muAmerica nezuro rakavhotera kuti mutauriri weparamende yeAmerica webato ravo vaKevin McCarthy vave pachigaro chekuva mutauriri weparamende. Izvi zvinotevera kukakavadzana kukuru mukati mebato iri pamusoro pegwara rinofanirwa kutorwa nebato iri. Tabata nyanzvi mune zvematongero enyika Dr. Frank Guni kuti vatudze matangiro egakava iri mukati mebato reRepublican Party.
Nyaya yeMakati yakatanga pavakadzwa kuita mutauriri wedare. Vakaedza kutora chigaro ichi, vakaedza mavhoti anokwana 15 vachiedza kupinda pachigaro ichocho zvichiramba kusvika vazoita chirangano nevamwe vebato ravo remaRepublicans kuti ivo nevavo vashoma ivavo vanga vachiti havasi kuda kuti vapinde pachigaro vakabva vabvumirana kuti kusvika temu yapera iyoyi yavaJoe Biden bato remaRepublicans rinotungamirwa navaMakati raitungamirwa navaMakati mudare paramende raizobvuma kuita zvibvumirano nebato remaDemocrats kuti hurumende irambe ichienda mberi. Saka ndokwakabvira nyaya ikoko. Sezvatakaona nyaya yebhajeti yekuti nyika ino yeAmerica isabvarwa hurumende isatadza kushanda zvakanaka nekuda kwekuti Congress kana kuti paramende yekuno inenge yatadza kupa mvumo yekuti mari ishandiswe nehurumende. VaMakati pavakashaya mavhoti kubato ravo remaRepublicans vakazotaurirana nemaDemocrats vabva vaita chimwe chibvumirano changa chirambwa nemaRepublicans. MaRepublicans ari kuti iwo havachada kuti mari yeAmerica irambe ichiendeswa kuhondo dzakaita sekunana Ukraine nezvimwe zvavari kuti kutambisa mari, asi maDemocrats ari kuti mari inofanira kuramba ichienda ikoko. Saka vaMakati vakaita chibvumirano nemaDemocrats ndokubva maDemocrats vavabatira kuvhota kuti vapasise kana kuti vaise bhajeti rechimbi chimbi richangoshanda kwamazuva 45. Pavakaita izvozvo ndo zvakakonzera kuti maRepublicans vai vavakanga vamboita chirangano navo kuti havasi kuzodyidzana nemaDemocrats vati aiwaka maputsa chirangano. Saka naizvozvo takukubvisai pachigaro kubatarambi pari zvino.
Ko zvino Dr. Guni, chinokonzera kuti vanhu vashomanana mubato reRepublican Party vaite masimba akadaro ivo vari vashoma zvinofamba sei?
Chinoitika ndechekuti vanopota vachisandura atingati mapolicies kana kuti urongwa hwemafambisirwo eparamende yekuno. Pavakaita chibvumirano ichocho kuti vaMakati vapinde vamboedza kanokaraka 15 times, vakabvisa umwe urongwa kana kuti imwe policy yanga iripo yokuti kuti speaker abviswe pachigaro kubvira makare paidiwa huwandu hwakawanda kana kuti ingati majority kuti vanhu vanenge vari mudare reparamende vati hatichamuda. Asi pavakaita chibvumirano ichocho nevashoma ivavo, vaMakati vakabva vaipa mvumo yekuti munhu umwe chete zvake ari muRepublican aikwanisa kuti hatichada vaMakati kana obva paitwa vhoti yekuti vaone kuti ndezvechokwadi here kuti havachadiwe. Ndo zvakaitika ipapapa kuti vaMakati vaifunga kuti ivo vachawana maRepublicans akawanda achavatsigira uye vachawanawo maDemocrats akawanda achavatsigira, asi ndo taona kuti hazvisi zvakaitika apa.
Saka iko zvino nyaya iyi yofambiswa sei takatarisa mberi?
Kana tichitarisa pamutemo weAmerica zvinoreva kuti iye zvinoizvi kubato remaRepublicans vaakuchitsvaga kuti voisa mumwe speaker upi votoita mavhoti patsva, ukowo maDemocrats anenge achibvumidzwa kuti aisewo munhu wavo wavanoda kuti aite speaker wedare reparamende yekuno asi iwo vamakati pamutemo zvakare vanobvumidzwa kukondesa zvekare kudzokora kuti vaida kupinda zvekare asati one vachibudirira kana vakada kuita izvozvo.
Nyanzvi mune zvematongero enyika, Dr. Frank Guni vari parunare muWashington DC. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.